Amai Benedict Makumbe, avo vanogara musha wemabhuku muHarare, vanoti vakushaya kuti vodini mwana wavo Bridget Mandimutsira, uyo ane makore mapfumbamwe ekuberekwa, uyo afushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda, iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa, yakazodevelopa to multiple skin cancers. Pari zvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakatoafekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneki. Melanoma yakadevelopa muna July. Pandakaenda nayo kusouth Africa ndakandoshayiwa mari yekuti aitwe scan, nokuti vana chiremba vaitiko havakwanisi kuita operation pasina scan. Pandakazowana mari yescan, chuma yaya yanga yava more aggressive zvokuti yaikura zvisingaiti. Pandakazodzokera naye vachiti vandoita operation, vakava chuma yacho yanga yakurisa zvokuti yanga yaafekta ziso, pati yemhino nenzeve nehuro. Saka ndipo pandakazobva kusouth Africa ikoko ndikadzoka naye kunokumba. Chuma yacho ikaramba ichingokura, ndobva ndamboenda kuPari Renyatwa ndanzi ndive naye kuti aitwe operation kuPari Renyatwa. Vana chiremba vakati havakwanisi kuita operation yacho, saka zvo ndingori naye kumba. Asi vana chiremba kusouth Africa vakati ndidzoke naye vaite inonzi debulk pachuma yacho kuitira kuti isaramba ichiafekta, nokuti iko zvino yakutodya side remhino, ziso rakatovharika, tichatombozive kuti ririmo mukati kana kuti harisisi.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kusouth Africa, asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomba ari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba, ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga exposed kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa.
Vana chiremba vomunomba ari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba, ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga exposed kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Mumwe mugari wemabhuku vaPatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Sandaita sazvo dei kwakwanikaona ndikwanisa kubatsira mwana akadai edhanga mawe wishes kana zviri mapolitiki zvacho anoti anomirira vanhu ndivakwanisawo kuvakabatsira mwana uyu abatsirikani arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita vazhinji vari kuvakutomusema vatoda kusoda padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dziri dzichiva kuti vanhu vakadai vongotaya. Sehurumende yeZimbabwe dei yakwanisa kuwana zvimwe zvinhu zvingakwanisa kuita kuti pange paine mishonga yemwana akaita seuri inodhura mberi kwake pamwe ngasi kana chainazvo. Saka zvaitoda kuti pawanikwe mawewisha zvakati wandei kunomubatsira mwanasikana.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867 kana kuti inini ndinogara kumabhuku kuCaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Pari Renyatwa kuti timbwe dive ravo panyaya iyi. asi vamwe vashandi mubazi rehutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi